If you don't want us to talk, you want to talk by yourselves. If you want to talk by yourself, then you can just listen.
No, we are listening.
And you have no choice. I have no problem in listening.
No, John.
I have plenty of patience, Chairman.
John, our question is,
Chairman, I'm answering.
What is the legal basis of the Reserve Bank's action?
Chairman, can I answer you? Chairman, can I answer you?
Please.
Committed.
Uko kukandira na makovu nematete kwange kuchitwa mudare paramende nasi pakati pavamanguja na sachigaro wekomiti yezvekufambiswa kwemari yehurumende vatenda ibiti. Komiti iyi yange yakoka vamanguja kuti vazotsanangura kuti sei RBZ yakashandisa mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora muna 2017 na 2018 zvisina mvumo yeparamende. Vabiti vaudza vamanguja kuti komiti yavo yaita izvi mushure mukunge hofisi ya Auditor General yaburitsa magwaro anoratidza kuti RBZ yainge yashandisa mari isiri mubudget uye pasina mvumo yedare reparamende sezviri mubumbiro remutemo. Vabiti vabvunza vamanguja kuti chii chakaita kuti vachikure mutemo wenyika.
On what legal basis did the Central Bank of Zimbabwe breach the constitution of Zimbabwe?
Ndeupi mutemo wakashandiswa neRBZ uchikora bumbiro remutemo nekushandisa 2.1 billion zvisina mvumo weparamende muna 2017 ne 1.5 billion muna 2018. Chii chakaitika kuti miite izvozvo?
Asi vamanguja vaudza komiti kuti hapana mutemo wavakatyora vachiti vakatumwa nehurumende kuita zvese zvavakaita. Vati kana pakakanganiswa mutemo, gurukota rezvemari ndiro rinofanira kubvunzwa nekuti ndiro rakavapa mvumo yekubhadhara zvinhu zvakawanda zvakaita sezvinhu zvaishandiswa pazvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme, Command Agriculture pamwe nekubhadhara makambani akaita seZesa, Zisco Steel nemamwe.
The money was not spent by the Reserve Bank. The Reserve Bank gets instructions from the principal. I'm an agent.
Maria ina kushandiswa neRBZ. RBZ inoudzwa zvekuita nehurumende. Hurumende yakanyora tsamba kuti tishandise matreasury bills kutenga zvinhu zvekurimisa nezvimwe zvamataura. Saka basi rezvemari ndiro rakatipa mvumo yekuita zvatakaita. Saka ndiro rinofanira kubvunzwa kuti sei rakashandisa mari iri pamusoro peyaiva mubudget.
Asi vabiti nevamwe vavo vati komiti yavo yakabvunzurudza vamwe vakuru vakuru mubazi rezvemari nerekurima, avo vakataura kuti vainge vasingazive kuti mari dzainge dzabhadharwa neRBZ dzaiva dzei. Asi vamanguja vati zviri pachena kuti vakuru vakuru ava vanogona kunge vakanyepera komiti kana kuti vainge vasingazive zveshuwa, asi vakati bhanga ravo rina matsamba ese akabva kugurukota rezvemari richivaudza kuti vabhadhare makambani kana kutenga zvinhu zvavakatenga. Imwe nyaya isina kufadza komiti ndeyekuti matreasury bills akaburitswa neRBZ nebazi rezvemari ainge asina zvese zvinodiwa pamatreasury bills. Vamanguja vabvuma apa vakati vachagadzirisa izvi mune ramangwana. Pamusangano wanhasi pamboita kukandirana makobvu nematete pakati pavamanguja navabiti, izvo zvisina kufadza dzimwe nhengo dzekomiti iyi.
Chairman, this idea of bailing other people.
No,
Chairman. Yes, I'll give you.
Yeah, but you are the one who is giving evidence.
No, I'm giving evidence. This is my evidence. Those don't come here.
What
public is.
Even assuming that there was Command Agriculture in 2009,
the
still is just to be compliant.
Yes, so which means that's what I'm saying.
Yeah. Please photocopy your letter and we circulate to other members, because I don't yet.
Yeah, that's why I said.
Yeah, so please photocopy.
That's why sometimes it's like.
Please photocopy your letter. When we have it, we are going to ask you questions.
Well, but sometimes I get
killed. So photocopy.
I'll do.
Mumwe asina kufara nokuita kwavamanguja navabiti ndiamai Barbara Rhodzi, avo vaudza vaviri ava kuti varemekedze dzimwe nhengo dzekomiti kuti ikwanise kuita basa rayo zvakanaka.
Nguva irijika maitise basa redu murimarara. Komiti inofanira kuita basa rayo, hazvisi zvenyega kana kuti zvakamboitika kare kana nhasi, asi kuti tinofanira kuita basa redu.
Komiti yavabiti iri kushushikana kuti mari dzehurumende dzakashandiswa zviri kunze kwemutemo, zvikuru sei pazvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme neCommand Agriculture, uye nemusi wemuvhuro unouya ichabvunzurudza zvakare vakuru vakuru mubazi rezvemari pamusoro penyaya iyi. Nhasi komiti iyi yange yakatarisirwa kutora gwaro rayo rokutanga pamusoro pemashandiro eRBZ. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.